represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mhando yecoronavirus yeOmicron inonzi yawanikwa muZimbabwe. Vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zvesni inoti hapana imwe nzira kunze kwekupindudza mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro nepenyuro yeZBC nemamwe mapepa nhau, vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakazivisa kuti mhando yeCOVID-19 iri kupararira pasi pose yeOmicron yawanikwavo muZimbabwe. Hapana ari kunyatsoziva kuti mhando yechirwere iyi yakatangira kupi, vamwe vachiti kuSouth Africa, asi vamwe vanoona nezveutano muNetherlands vachiti vakatanga kuona mhando iyi isati yaziviswa nezvayo nedzimwe nyika. Vana chiremba vanoti kunyange vachiri kuita tsvakiridzo nezvemhando yeCOVID-19 iyi, vanoona kuti vanhu vakabayiwa nhomba dzose dzeCOVID-19 havasi kunyanya kurwara kana vabatwa nayo, nekudaro vari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi mumazuva adarika, uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwange huchiramba huchiwedzera zvakanyanya, zvinonzi nevamwe munongedzero wekuti Omicron yange yave kutapurirwana sezvo ichipararira zviri nyore. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru mashoko aturwa negurukota rezveutano vanova zvekare Vice President vaChiwenga ekuti mhando yeCoronavirus yeOmicron yave muno muZimbabwe. Zvakakosha zvikuru kuti vanhu vange vachipihwa information kuitira kuti vave negadziriro yakakwana uye vange vaine chenjedzo kuitira mararamiro avanozenge vaakuita anenge achienderanawo nezvakare nenjodzi yavanenge vakatarisana nayo. Saka izvozvo tinozvigamuchira. Hongu vanhu vangave nekutya, vanhu vangave nekuva nepfungwa dzekuti saka toita sei, asi zvakanaka kuti vanhu tinge tichipihwa information yakadaro nekuda kwekuti kune vamwe vaya vanga vachidududza kubayiwa nhomba.
Zvingavabatsira seizvi?
Vanenge vaakuziva kukosha kwazvo kuti vaendewo vanobayiwa nhomba yekudzivirira mhando iyoyi yeCoronavirus yeOmicron iyo yakatanga kuwanikwa kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana. Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vaya vanga vasingatevedzere maguidelines aya anenge achitarwa aya neWHO yekupfekwa kumamaski, yekugara madaranganwa, yekugeza maoko, vange vaakuziva kuti iye zvinoizvi njodzi yekutapurira chirwere cheCOVID-19 yawedzera yave kutyisa, sezvo mhando iyoyi iri kudziine ukasha yeOmicron yave muno munyika medu meZimbabwe.
Asi chirwere ichi, asi mhando iyi haisi yauya panguva yakaipa here, nekuti kanyika yakatarisana nezororo rekisimusi neregoredzva?
Omicron yauya nguva yakaipa nekuda kwekuti nyika iye zvinezvi yatarisana nenjodzi ye4th wave yeCOVID-19, sezvo muri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 wakukwira zvakanyanya uye uchimhanyisa zvakare kukwira kwacho. Toyawo zvekare tatasara nezororo rekisimusi nenyuyere apo veruzhinji vanezenge vakufarisa vachipemberera holiday yekrisimasi nenyuyere.
Zvii zvingadzidzwe nevanhu pane zvakaitika gore rapera?
Tinoona kuti mugore rapera munguva iyoyi yekrisimusi nenyuyere ndo patakarwisana nesecond wave. Zvekuti pakazopera Christmas nenyuye takaona uwandu hwevanhu vakanga vakubatwa COVID-19 wakanga wakwira zvakanyanyisa. Vanhu vakanga vakurwara wakabva vakwirawo zvakanyanyisa, nevaya vakanga vorasikirwa neupenyu uwandu hwavo wakanga hwokwira.
Zvinenge zvichikonzerwa neizvi kana pasi rose rakatarisana nedziwa mupengo?
Tinoziva kuti muholiday imomu kunoiva nekufara nekufarisisa apo vanhu vanenge vachiita mapati avo, vamwe vachiendawo kumagungano akasiyana siyana anova atinoti masuper spreaders. Saka iye zvinezvi njodzi yacho yabva yawedzerwa nekuda kweiyoyi Omicron yabva yauya, iyo iri kunzi inotapurirwa zviri nyore kana kuti zvakanyanyisa kudarika ana Delta variant vatanga tichirwisana navo vaya.
Ndeipi yambira yamungape kune veruzhinji?
Veruzhinji vada kuramba vachiyambirwa kuti ngavaedze nepavanokwanisa kuti vazvidzivirire muholiday yekrisimasi nenyuye kana kuti tiyarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawandisa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaita Rusike vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nezvitanhatu 136,379. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 3,829,636. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere ane makumi mashanu nechimwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 2,851,625. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano akazvimirira ane chekuita nezvesarudzo neanorwira kodzero dzevanhu anoramba achishora mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakabuda pachena vachiti hapanazve kuvandidzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo, vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro remutemo wenyika. Sachigaro wesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti iyi inyaya huru uye zvinotaurwa nevanotungamira mapato ezvematongerwo enyika kuvatsigiri vavo kana kuti ndiwo maonero evanhu vose munyika. VaMakoni vati pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa zvakataurwa nemadzisahwira atakakoka kuzoona sarudzo dzedu, vachiti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mitemo iyi kuti sarudzo dzayo dzigoremekedzwa nenyika dzose.
Vakuru vematongerwo enyika pavanenge vachitaura vakanangana nevatsigiri vavo vanotaurawo zvakawanda zvavanenge vachida kuti vatsigiri vavo vanzwe. Asika dzimwe nguva zvinotaurwa pamisangano iyoyo hazvitaridze zvatingati government policy. Takatarisa maelections e2018 achipera, vakaongorora sarudzo idzi malocal nemainternational observers vane zvavakaona zvavakatiwo zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti sarudzo dzedu dzinge dziri dzinoitwa zvakanaka zvinoenderanawo nemasada guidelines on democratic elections zvichienderawo zvakare neAfrican Charter on democracy elections and governance.
Zvakadomwa zvingani uye vakati pamusoro pazvo?
Vakadoma zvinhu zvakawanda zvinopfuura 223. Zvavakadoma izvozvo 223 zvinhu zvavakarekomenda kana kuti zvavakati kuhurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa kuti maelections a2023 afambe zvakanaka. Saka handichokwadiba kuti vakaongorora sarudzo, hapana chavakaona uyezve hapana chavakataurira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise. Isu tiri kudaira kuti maelections a2023 asati aitwa, bumbiro redu rine chokuita nemaelections, mutemo wedu unochokuita nemaelections uwandudzwe uchitarisa izvo zvakarekomendwa nemaelection observers akakwanisa kunge achiobserva maelections edu. Taonawo zvakare kuti iyo hurumende yakatotanga kare chirongwa chokuti tingaita sei kuti sarudzo dzedu dzinge dzakati jekei kupfuura zvadziri panguva ino. Misangano yaitwa nePollard nemasangano akazvimirira iri kutarisa bumbiro kana kuti mutemo mutsva uyo watiri kuda kuti uwandudzwe. Uyezve pane zvimwe zvakatotaurwa kare nemapato kusanganisira ZANU-PF kuti izvi zvakanakira nyika. Tinoda kuti bumbiro redu remutemo weelectoral law ribudise zvakadaro. Saka tinodaira kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vachitaura vari kupolitbro vachitaurira masupporters avo vakatiwo hapana chakashata nemitemo yedu inoona nezvesarudzo, asi chokwadi ndechokuti pane zvinofanira kugadziriswa uyezve tinofanira kuti ise musoro wedu pamwe chete tigadzirise zvinhu izvozvo kuitira kuti maelections edu patinenge taakuita muna 2023 anga ari maelections anoitwa achitevera masada guidelines uyezve achiteverawo zvakare African Charter on Democracy, Governance and Elections.
Vamakoni, zvimwe zvamunotarisira kuti zvivandudzwe ndezvipi?
Zvimwewo zvatinotarisira kuti zvinge zvinovandudzwa ndoyatinoti environment inoitwa maelections iwawo. Kumashure uku tanga tiri kuona vanhu vanoshungurudzwa nguva dzesarudzo, tanga tiri kuona madzishe achipindira munyaya dzesarudzo. Saka ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa, zvichiongororwa uye zvichigadziriswa kuitira kuti zvisataurwe zvakare nemaobservers pamaelections ari kutevera vaona kuti zvechokwadi nyika yeZimbabwe yagadzirisa zvakaita saizvozvo.
Avo vange vari sachigaro wesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network, vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chiri kuitwa neInternational Committee of the Red Cross chiri kubatsira zvikuru vanhu vanenge vasisazikamwi kuti varipi mushure mokuenda kunoshanya kuSouth Africa mukuvabatanidza nehama dzavo. Chirongwa ichi chiri kubatsiravo vanenge vafira munyika iyi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinosiya misha zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro kunyika dzakasiyana-siyana, kunyanya South Africa. Asi havazi vose vanoita rombo rakanaka rekunowana upenyu huri nani, uye vakawanda vanosvikonyangarika vasingazivikanwi kuti varipi, vamwewo vachifa, hama dzavo dzichitadza kuzviziva nekukasika. nekuda kwekuona dambudziko iri muzinda weInternational Committee of the Red Cross kana kuti ICRC mundunhu rekuchamhembe kweAfrica wakaparura chirongwa chekuedza kuti vanhu vanenge vanyangarika seizvi vayanane nehama dzavo uyewo kuti hama dzeavo vanenge vafa dziziviswe. Amai Cornelia Chiwedzerero, mugari wekumaruva ekwaChiremba, kuzaka mudunhu remasvingo uye nemumwe wevanhu vakabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Amai Chiwedzerero vane mwana wavo mushakabvu George uyo akabva kumusha achienda kuSouth Africa kunoshava sevamwe. Vanoti havachaziva kuti George aiva aenda kuSouth Africa gore ripi, asi aiva azvarwa mugore ra1981 uye paakaenda akabva angotiziya rikoko.
Baba vake vakanga vashaika. Saka paakangoona kuti hapasina mari yekuti ndiendese kuchikoro ndokubva atoenda kujuni, asi gore rakaenda handichazivi. Kubva zvaainda haana kumbofona nokuti kwakusati kwaana mafoni, plus kuti uwane mari yekuti nyange une foni kuti ndifonerewo wanga usingaiwani. Wakaenda asati asvika zero rokuti ndakatomupedzira kuonana naye kare.
Amai Chiwedzerero vanoti vakazonzwa nezvechirongwa cheICRC chichitaurwa nezvacho nakanzura wemunharaunda mavo vakanyoresawo kuti vabatsirwe. Tsvakurudzo yakaitwa neICRC yakazoratidza kuti George aiva afira kuSouth Africa uye vakazoziviswa izvi muna Chivabvu wegore rakapera. Kunyange hazvo izvo zvakavarwadza nekuvanetsa kutambira, vanoti kuziva chokwadi kwakavabatsira zvikuru.
Wanga anorudona mai zvakanyanyanyanya achiziva kuti kuna mai vangu. Saka ndokubva ndatozopindwa kutoziva kuti wakamba ashaika. Kuita makore akadai asina kufunga kuti ndombodzoka kana ndodai. Ndakatoziva kuti mwana wangu hakuchina zvachose. Pamano kungogara une uchingoti kuda uchasvika. Handiti kare kwaimbonzi vanhu vejoni vanoti vakaenda vanondoita makore makumi vozouya vachembera, asi ini ndakatobata chokwadi kuti mwana wangu wakamba ashaikirako.
Muzvare Temptation Gatsi vanoshanda nesangano reICRC muchirongwa chekubatsira vanhu kuti vayanane nehama dzavo ichi. Vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vazosvika pakutadza kukwanisa kutaura nehama dzavo dzavanenge vasiya kumusha, kusanganisira kuomerwa neupenyu vasvika kuSouth Africa.
Vamwe vanonyura nekutsakatika muna Rwizi Rimupopo, vamwe vanopinda nemumasango oparadzwa nemhuka dzesango, vamwe vanosangana nemapoka emagumaguma vobirwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanenge vapukunyuka vaya matambudziko esei waya vanowirwawo nezvimwe vorasikirwa neupenyu hwavo. Asi vazhinji vanenge vasina mapepa kana magwaro ekufambisa aya atingati passport kana chitupa kuti vazivikanwe kuti ndavanani. Izvo zvinozoita kuti zvisave nyore kuzivisa hama dzavo dziri kuno kumusha pamusoro pendufu kana kunyangarika kwavo.
Ndakamirira Studio 7 Nobulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Mu Newsday, sangano remedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, rinoshora hurumende pakudzika mutero wemadhora ekuAmerica makumi mashanu $50 panhare mbozha yoga yoga kana kuti cellphone inopinda muZimbabwe. Munewsday makare, hurumende inonzi yaudza varairidzi kuti vanyorese bvunzo vana vechikoro kana vasingadi kuzorangwa nemhosva yokuramba kuteerera zvapanodzwa kuita nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini hama dzangu, ndotonzwa kuseka kwai kune bato idzva rauya Rhodes Forex. Bato rauya taakuenda kumapedzisiro kana taakuenda kumagumegume kuzokanganisira vana veshanduku. Musabirwa pfungwa nevanhu vanouya. Garai makabatiza pamakabatirira emdisara ndiyo chete bato zvingatibvisa mumatambudziko atinawo. Kwete ava vatina kumboziva zvokwavakatanga kwavanotanga kwavanoenda tivazivi kweforex. Vanhu svunurai, musapatiswa nevanhu ava. Tamo shimbo wa sana tashe zano pepi. Chila utu cha fomi wa chikutura. Chizutura mwa mavote MDC Alliance. Wanavotura MDC Alliance. Tive mkutamu zio vataita. Makuru esa 41 is. Chitunga mwani madofo. Mazano pepi.
Alo alo ba studio 7 apu. Murisei mkoma junga. Tanunoka wande. Ni wamwe vose wa shamarari studio 7. Akungo taura upa nyaya mnanga guapo. Achavati waita chini msoro hapana. Wamugabe wakatenga waturi nani. Wamugabe wajisia chigaro. Makombe angajira 50 cents. Asiko zinezi ya tuwa mawani chayo chayo. Muneshu wa utimkore uno mchiriku vaira ne pfumvudza. Aye wazatite zwe pfumvudza ka. Tungoda mbeu ya gachipa inotenge kase za taingwe takare kuti. Muna nongo enda mshopo otenga mbeu ya goji harapada. Kwete zwekuzo zizi kwa zwepfumbuza zwemakomba za azaka sara kare. Saka hawa mnanga kwa wanaka na jira anga varowe pasi mkomba nanga apinde zake.
Mwagadi iwa pa studio 7 hapo. Ini muono wangu upa nyadze rituupa pa nyadze registration nisi inye kuti. Vamunanga kwa wari kusha kuti vanhu vari kubva ku South Africa nedzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe panguva yezororedzi vanenge vakawanda zvisingaiti saka nyaya iripo ndiyo kuti vanoziva kuti 5 to 6 million ikava yakaregista kuvhota vanodliwa nokuti vari kunze kwenyika hakuna anoda ZANU-PF saka vachida kuzama kuti vangovanda wanda kuti vazoisa muna February asi tichakunda chete ndinoti ngapinda yake mukomana.
Kuwe mukati mimi right. Chao ni wakasa zoe wakakona kujitandipi. Except zakasi wana warungu zoga. Kwa zima kukosu pote zoga wanao kumetu masi mkomoso. Hakuna yu nchunga wakampele chukutipanzo mkati. Wakasa waka molo yu mekuti wu masi mkuti. Pane molo yu mele msore ya kabakwa. Mprove ni wedu masi mkuti amjai. Zakasi wana simiti zose. Atas magotu po isu kuna nachili kuna nasese kusoku. Ayo zekani tezea, zekani kwa nazai kwa nasi mtu zese zese. Kada mose muna najerega mba, kwa zekani kwa nasi mtu zese zese. Iplani kwa simtu, tiba wana po na plani ya waka itakana wani. Atana kanati.
Pa studio 7 na po makadini. Inda edombo bunza kuti murumoyo muno tiponya ati uyo. Mupurisa weZimbabwe kana kuti mupurisa weZANU-PF. Nekuti chese changoitike kuZANU-PF nguva yega yega yamunoda kumufonera kuti mutaure naye. Munondozwa foni yake haisi kudairwa. Foni yake haisi kudairwa. Pacho pemunotaura naye zvozi wati handaandisa ndapirwa nezvenyaya yaitika. Pega pega hapana paunombozwa kuti wazotaurawo panyaya yezviri kuitike kuMDC kuti kwazvo kuzori nevanhu varohwa mapurisa azobloka road azodini unongoti handisani ndazwa nezvazvo ko mangwana acho munozomubvunza were kuti nyaya iyi yakaitika zuro ko nhasi hausati wandozwa futi nezvayo tinombozwawo side rake kuti iye semupurisa munhu unoziye mutemo unoti kudini. Kwete ungoti pese pe muno mubvunza kuti tazwa kuti kune mwezi yakaitika kuMDC yavanhu veZANU-PF waidai nekudai nekudai vachivhiringidza vanhu veMDC anongoti handisani ndazwa nezvenyaya iyoyo. Pese pese handisani ndazwa nezvenyaya iyoyo. Unonga achitya kutaura here? Zvirureo kuti uri kutya zvekuti ndikataure kuti zvakati zvakati neZANU-PF nana Munangagwa ndinopinda mahwani. Saka nyika yedu ingabudirira wera komana kana zvakadai. No shiki.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa dzimwe nzira dzichashandiswa nehurumende yavo mukurwisa kupararira kwedenda recovid-19. VaBiden vakaudza vatori venhau kuti vose vanopinda muAmerica vanofanirwa kuva vakavhenekwa mukati mezuva rimwe chete pakusvika muAmerica kunyange vakabayiwa nhomba dzavo dzose. Vakati hurumende iri kuwedzera nzvimbo dzekubayiwa nhomba yecovid-19 kuti mhuri dzikwanise kubatsirwa panzvimbo imwe chete. VaBiden vakazivisa kuti hurumende ichabatsira avo vanozvivheneka denda iri vari mudzimba dzavo. Nyanzvi mune zveutano vachishandira mudunhu renorth carolina Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti sachiremba vanofara nezvakataurwa navaBiden nokuti zvirongwa zvavari kutaura ndezvekushanda nevanhu kwete kurega vanhu vachizvionera vega.
Zvamingataura vahwande ndezvekuti vaBiden vakaita ivo layout kana kutaura plani yavainayo maererano neOmicron. Kuti vanoidzivirira sei muno muAmerica kana kuti kuirapa sei muno muAmerica. Zvavataura mahighlights anoinkluda kuti havafunge kuti iwe malockdown ari necessary at this time. Asizve vari kuti iwo matest aitwe akati wandei mudzimba ekuti chirwere chikurumidze kubatwa kana vanhu vainacho. Kwozoitazve manhomba vari kukurudzira kuti mafamilies abayiwe nhomba even kuti family yese iuye paone spot ikwanise kubayiwa nhomba. Nemamwezve mamesures avanenge vachizoita zvichienderana kuti mascientist anovapa advice ari kuti chinyi like vana Dr. Fauci.
Panyaya yekushanya kana kushanyirwa panyaya yekuuya kwevanhu muAmerica kana kubuda muAmerica, pane zvamambobata here zvamungada kuti mutsanangure sachiremba?
Paunzwisisa kwandinoita hurumende yekuno kuAmerica inoti iyo until tava neenough information kuti Omicron inopararira how fast kana kuti inomhanya zvakadii kupararira, uyezve kuti vanhu kana vabata Omicron variant vanozorwara zvakanyanya here kudarika mavariant atagara tichidhila nawo seDelta kana kuti the original variant. Saka ivo vanoti vari kuda nguva yekuti vanyatsonzwisisa kuti Omicron ichabehave the same way here nemamwe mavariant atagara tinawo kana it will be different. On the basis of that zvinozovapa kuti vachidecida manje kuti what actions need to be done vanhu vasati vatanga kufamba. I know kuti vakaisa travel ban or restriction to some parts of the world including vana South Africa, Zimbabwe, Southern Africa in general. But I think vari kutarisira kuti izvozvo zvichinjwe as soon as they get more information kuti Omicron inonyatsa kufamba sei.
Chimwe chakataurwa navaBiden inyaya yavanoti at home COVID testing kana kuti kuzvivheneka COVID munhari kumba. Inofamba sei testing yacho inotaurwa navaBiden iyi?
Chandingataura Mr. Wande ndechekuti kwagara kune yatinoti mapoint of care test ekuti mukaenda kumasupermarkets munokwanisa kutenga like vaya vanenge vari kutesta kuti ane pregnancy here kana kuti nawo zvimwe zvirwere zvinosanganisa iyo iCOVID-19 kana kutesta sugar kuti munhu anokwanisa kutora machine kusupermarket achizvitestera kumba. Saka vaBiden vari kuti ivo matest akadaro anoshanda paCOVID-19 ngaakwanise kuitirwa mudzimba ende ivo vari kuti hurumende yavo ichaisa kuti mari dzakawanda so that vanhu vakwanise kuita matest iwayo isiri an extra cost to them so that we know kuti Omicron yakawanda zvakadini muAmerica. That way we can then decide kuti mamesures atiri kuita ari kushanda here haasi kushanda here iri kupararira sei, so they will be able to do that kana vanhu vari kuita matest akawanda muzvipatara mudzimba. In fact they are looking kuti vaite more than 200 million pamwedzi macovid tests ari kuitwa. Saka the government is saying we can subsidize that process kuti tinyatsonzwisisa kuti COVID iri kuparadzira zvakadii muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbisoranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mhando yecoronavhairasi yeOmicron inonzi yawanikwa muZimbabwe. Vanhu chiuru nemakumi mana nevaviri 1042 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zesni inoti hapana imwe nzira kunze kwekupindudza mitemo yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.